Kunyangwe Zimbabwe ichidzidzisa vakoti navana chiremba vakawanda gore roga roga, vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika, zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano. Makiriniki mazhinji emumadhorobha akavharwawo nekushaya mari. Vakoti navana chiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita seSouth Africa, Namibia, Britain Island, America neAustralia, uko vanopiwa mari iri nani. Panopedza munhu zvidzidzo anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopiwa nesangano reNurses Council of Zimbabwe, asi iko zvino zvave kuitwa nebazi rezveutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anoonoke kubuda sematauriro amuzvare Tendai Chiramba, avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda.
So in the Ashdaungo Tauro Hango Shirundi Bata Bata about verification process yama nurses kuti tikwanise kuenda ku UK. You know, I've already lost 3 opportunities. I did 2 interviews and then the third one ndakatoudzwa kuti it's pointless kuti tiswere tichiku interview because nyangwe tikaku deploy. You can't go anywhere nekuti wakabatwa ne verification. Saka handizivewo kuti hurumende yacho iroda kuti titesei, because ukazvitarisisa mari yavanotipa haikwani, and then ivo voita kuti verification isave inorana smoothly.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vana mukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification, asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Nyekukliwa kwemanesis yanetsa from Nurses Council. Yanetsa. Munhu unoendesa mapepa ako kuNurses Council, unozwa kuti uraita usocheka. Zvinhu zvinoita 6 months pasina kana chakliwa. Zvofunza uramba uchingofona mafoni adairwe. Woramba uchingofamba uchienda kuti chii atrukita. Tumira futi neemail zvakazodai zvakadai. Ezvinezvi process yacho yachinja. Ezvine zvangwa kuti kana usina kumboshanda mugovernment, saka then haukwanisi kukliwa. Saka ndiudze kuti munhu akatraina, let's say, ane 14 years ari nesi chana private, onza ukwanise iwewo kukliwa because haunambobvira washanda mugovernment. Mugovernment macho munhu akatotiza akatonautika hapana chirimo munhu. Stresi dzacho hadziti pamwe uri single mother, zvinhu zvakakuomera. Munonzwa nengofune kungotsvagwa nemaagents. Itai chirungu, huyai clear, huyai mari iriko yakawanda. Ndiana singadi life yakanaka, hapana singadi.
Vakoti vakawanda vataura neStudio 7 vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda, vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Saka asvika ipapo vanhu vakazotanga kusiya basa vechiita rezama opportunities kunze kwenyika, kunana UK, ana Ireland, ana America. Ende vanhu vatanga kuita izvozvo vaona kuti vanhu vakawanda vanonga vari kubuda, vaona vakuisa futi roko rwavo kune sezikanzo kuedza kuvhara kuti vanhu vasaenda kwavanonga vaona mabasa vanse kukliwa kuti vaende.
Nengo yeparamende inomirira chinoi uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezveutano vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Kauya ina yacho kuparamende ya kukomiti kwenye tena ya upepo kumeni kwenye enda kweziyo. Bozi ingetu wakala kama yunyo iswa kuparamende ya kukomiti kwenye zorisi wana kukomiti klati. Clark na chairperson na sasa zapinga ji mukomi made issues. Kwa tenge isina information. Asi zinane utuhuu mbota ura na chairman kwa mchea nenga kaiwa na information. Sasa ya skapa PDS committee nemae.
Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga munandira munhu anenge achida magwaro aya anofanira kubhadhara $300 emadhora ekuAmerica kana kuti $300. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropa Fadzo Mapimidze.